Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumi guru 13, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe munyika vanoti urongwa huri kurongwa nehurumende hwekuti minda yakagoverwa vanhu patsva ishandise chibatiso kumabhanga hauna kujeka. Asi vanotsigira chirongwa ichi vanoti ichi ndicho chinhu chikuru chaitwa nehurumende kubva zvagariswa vanhu patsva. Rimwe sangano runomirira vashandi vehurumende reFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU roshoropodza dano rehurumende rekungowedzera mihoro vashandi vayo pasina kuwirirana. Vamwe vatsigiri vemutambo wenhabvu vokurudzira kuti kuitwe ongororo panyaya yekuti vamwe vabati vepembe vari kubhadharwa kuti vabatsire zvimwe zvikwata kukunda mitambo yazvo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe munyika vari kuti urongwa hwakaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa wekuti hurumende yavo ichapa magwaro kune vose vakagariswa patsva mumapurazi kuti vakwanise kuashandisa sechibatiso vachikwereta mari kumabhanga hauna kunyatsojeka uye hunotsigira bandiko rimwe chete revakarwa hondo yerusununguko. VaMnangagwa vakazivisa svondo rapera kuti vanhu vese vakawana minda panguva yechirongwa chekugariswa patsva Challenge Reform Program vane mvumo yekushandisa minda iyi kwemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 99 yearlies nevane magwaro anovabvumidza kugara paminda iyi kana kuti maoffer letter vava kukwanisa kushandisa minda iyi sechibatiso kana vachitsvaga mari kumabhanga uyewo kunyoresa zviri pamutemo kuti vagone kutengesa minda imwe cheteyo. Izvi zvinonzi zvichaitwa kuburikidza negwaro riri kugadzirwa nehurumende rinonzi richabuda munguva pfupi inotevera. Asi nyanzvi mune zvekurima uye vari nyanzvi munyaya dzemari vaValentine Ziswa vanoti hurumende iri kurova imbwa yakaviga mupinyi panyaya iyi sezvo pasina kujeka.
Ndakaionawo article yacho, ndakazvinzwawo neparedhiyo, asi kungoti pane mibvunzo yakawanda inoda kubvunzwa ipapo. Chekutanga, matsamba anenge akasiyana here nemaoffer letter aripo? Kana asina kusiyana, kana akaramba chiri government owned land, chiro munhu anokwanisa here kutengesa chinhu kana kutsvaka loan nekuita chibatiso collateral nechinhu chisiri chake? Mabhengi anobvuma here kuti ape chibatiso iwe leta isiri yako? Hatizeri mapatsapatsa akamira sei. Chepiri ndechekuti icho zviri kunzi izvo zvichagadzirwa. Hasati aona kuti tsamba yogadzirwa cheyo inenge ine chimiro chakaita sei. Tedi yandakaona kondishini yakapuwa yekuti nzvimbo dzinotongwa nemadzishe dzinenge dzisiri involved panyaya iyoyo. Tinoziva kuti isusu mese mumaresettlement areas maakutongwa nemadzishe. Saka ndeapi maarea ari kunzi madzishe haasi kutonga? So hapasati papuwa beyond of clarity as to what will actually happen.
Tiri kunzwa kuti hurumende iri kutora danho iri kuitira kuti vari mumapurazi neminda iyi vange vachikwanisa kuzoenda nemagwaro iye avanopiwa vachisiya kumabhanga kuti vakwanise kupiwa zvikwerete. Munoti?
Ndiri kufunga kuti inini dai vatomboita madiscussion akakura nemabhangi kuti vasati vaanaunza kuti mabhangi anobvuma research arrangement. Ini I'm a banker by profession. Handipo kuti mabhengi mazhinji achamhanya kumhayirira kupa mari pakadaro because still lendi inenge isiri yake nini. And ine point iripo ndeyekutiyo asati aita establish chefu chezvo kuti value yelendi yedu muZimbabwe yachi kuti bengi richiri ano lendi yako ine value yakati.
Koyo nyaya kuti vachange vachiwana chouviri kubva muurongwa huri kurongwa nehurumende uhu ndevakarwa honde yerusununguko vechidiki nemadzimai, munoonawo sei danho iroro?
Dai vativo vanowana batsiro vanhu vanokwalifya to have a bankable project. Vamwanzi ndivi madzimai nemayouth are they the people that really qualify? And kana ari war veterans, how old are they to be able to qualify for bank projects? Vachakwanisa kuita zvipi nemazera avo iko zvino? And mabenefits ese akangwairongwa ndatanga nemawar vets, ndatanga nemawar vets. I think dai hurumende chitiyo vanhu vanokwalifya anganga ari muyouth, anganga ari munhu asiri muyouth, a farmer ane land ane project iri bankable, iye vanokwalifya.
Vanga vari nyanzvi mune zvekurima uye vari nyanzvi munyaya dzezvemari vavalentine ziswa vari parunhare kumacheke nestudio 7. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF vagadzira chirumhanzu vanoti kunyange hazvo vanhu vakagariswa patsva vagara vachirima vakasununguka, urongwa uhu huchapa kuti vakwanise kukwereta kumabhanga vachishandisa minda yavo sechibatiso.
Vanhu vagara vachirima vakangosununguka. Dambudziko riripo ndorokuti vanhu vakati wandei vanoshaya mari dzokurima ipapo pavakapiwa. Saka pahurumende iri kuzama kuda kugadzirisa nyaya yezvibatiso. That is a document rinokwanisa kuti kana munhu uchinge wapiwa unokwanisa kuenda naro kumabhanga kutsvaga mari, watsvaga mari ukwanisa kuzorima zvaunokwanisa kurima pasina zvigozhero.
Pane vamwe vachirumhanzi vari kuti ko hurumende yadi kungopa matitle deeds kune vanhu ivava vari muminda iyoyi pamwe chete nevari kumaruwa.
Mubvunzi wenyu ndiri kumubata vajunga. Asika ngationgorore kuti nyaya yamatitle deeds inyaya yakaoma. Ivhu riri muZimbabwe nderenyika. Hazvigoni kuti vanhu vakapiwa minda vapiwe matitle deeds. Nyaya matitle deeds futi ngatizive kuti yakabva kupi. Itsika dzavachena, asi isusu savanhu vatema tatisina nyaya dzamatitle deeds kana chitaura nezvenyaya dzeminda. Now kana munhu akapuwa matitle deeds zvoreva kuti anenge atova nechunhu chaanoti ndechangu. Saka zvoreva kuti vamwe maZimbabweans vanozouya isusu tisisipo vanenge vasingakwanisi kuzova nechokuita nevhu renyika yavo. Saka nyaya yematitle deeds handioni ichigamuchirwa noruzhinji rweZimbabwe. Asi hurumende iri kuda kugadzirisa nyaya dzokuti ivavo vane nzvimbo dzinonzi ndomapurazi kana kuminda vakwanise kuenda kumabhangi kuti vakwanise kuwana chikwereti, kwete kuti ivo vanobva vanzi munda uyu watova wako zvachose chero wafa usiyira mhuri dzako. Handizvo donzo reZimbabwe iroro.
Pane vari kunyunyuta kuti chirongwa ichi chiri kunzi chichange chichibhenefita kana kuwanisa cheuviri madzimai vakarwa hondo nevechidiki, zvichireva kuti patosarurwa nyama nerupanga apa. Munoti
kana pakava nomunhu anobvunza mubvunzo wakaita sayo ndofunga zvoda kuti timubatsire. Musha woga woga muZimbabwe hapana pasina muyouth kana kuti titi mwana. Musha woga woga muZimbabwe hapana musha usina mai. Saka zvinotorwa kuti Zimbabwe yese yatoparticipeta muchirongwa cheminda. Saka ndiuno anganza asara ipapa pandiani.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF vagadzira chirumhanzu vari parunhare muHarare nestudio 7. Sangano remubatanidzwa wemasangano anomirira varairidzi reFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU rinoti riri kushushikana zvikuru nedano rehurumende rekungowedzera vashandi vayo mari dzemihoro isina kutanga yawirirana navo. Izvi zvinotevera mashoko ekuti hurumende yakazivisa kuti kutanga mwedzi uno ichawedzera vashandi vayo mari dzemihoro zvichitevera kuwirirana kwayakaita nevamiriri vevashandi. Nhaurirano idzi dzinoitwa pasi pekanzuri inonzi National Joint Negotiating Council kana kuti NJNC. Munyori mukuru mubazi rezvevashandi vaSimon Masanga vakaudza Studio 7 Svondrapera kuti pane chibvumirano chakanyoreranwa nevashandi. Mutungamiri wesangano rinomirira vashandi munhaurirano dzeNational Joint Negotiating Council reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, Amai Cecilia Alexander, vakatenda kuStudio 7 kuti pane chibvumirano chavepo asi vakati pane zvimwe zvirehwa rehwa zvakasarira. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata munyori weFOZEU vari zvakare mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Vaobet Masaraure kuti tinzwe pamire sangano ravo panyaya iyi.
Hurumende inoramba ichiratidza kuzvidza vashandi zvakanyanya, kuzvidza bumbiro remutemo, kushora section 203(1)(b) ne section 65(5) yeConstitution. Zvinoisungira kuti kana pachinge pachizoitwa nyaya dzekufikisa maconditions of service kusanganisira nyaya yemuhoro, zvinge zvichiitwa paitwa nhaurirano, paitwa chibvumirano chinenge chaitwa nevashandi. Havasi kuda, vari kusema danho iri, vane hupimbindoga vari kuramba vachida kuita. Kana vachiti vanowedzera mari zviri zvavo zvadamoyo wavo, vasina wavawirirana navo, mari dzavanowedzera chero dzikawanda chero dzikaita shoma dzinoramba dzichingotadza kufadza vashandi ava vanoramba vachiona kuti mushandirwi wedu ari kuratidza kuti shora zvakanyanya, anomhanya kunozivisa nyika yose kuti anoda kuwedzera mari, isu vacho tisingatozive urongwa hwekuwedzerwa kwemari kuti chakawedzerwa zvakadii.
Asi kaiva Masaraure, hurumende iri kugara pasi nerimwe sangano riri kumirira vashandi vehurumende, munogoti vari kuita zano nega sei?
Vanogara pasi nehurumende vachikokwa nguva nenguva kuti huyai titaure, ndivo vane dambudziko nekuti vari kuramba vachilegitimaiza chimhuka chinonzi NJNC, chinove chimhuka chisiri pamutemo, chinove chimhuka chaakushandiswa kudzvanyirira vashandi, chinove chimhuka chinongadai chakaparara kare kwavakwa sungano itsva yenhaurirano dzinobatika.
Tiri kuona imi muri kukurudzira kuti dai paitwa nhaurirano dzecollective bargaining pakutara mari dzinotambirwa nevashandi hurumende. Zvii zvamuri kuda?
Collective bargaining inofanira kunge yakagadzirwa nemutemo. Zvakanyorwa mubumbiro remutemo zvinofanira kuti zvichizadzikiswa nePublic Service Act, zvinofanira kuti zvichizadzikiswe nekubviswa kwestatutory instrument 141 of 1997, iyo inogadzira mhuka inonzi National Joint Negotiating Council. Iyo yanga yakagadzirirwa iri nzvimbo yekuti hurumende inongokonsulta kusiri kubhagena. Saka danho rekutanga nderekugadzirisa mitemo, tove nemutemo unosunga kuti civil service yose kana paine zvinenge zvichida kuti zvitauriranwe zvemaconditions of service zvinoitwa paplatform iyi. Mutemo iwoyo unozoita kuti kugadzirwe constitution yecollective bargaining council inoregulata kuti zvinenge zvichifamba sei.
Saka mune matanho amuri kutora here ekuti zvamuri kudai zvinge zvichiitwa?
Hongu, matanho tiri kutora. Tiri kufara kuti mushandi wese akuziva chinonzi collective bargaining chii.
Saka imi sesangano, imari yamuri kuda kuti mushandi anga achitambira?
Mari yatinowirirana kuFOZEU tinoti munhu anotambira parishoma anofanira kutambira 1260 US pamwedzi. Imari inokwana kuti kana achida kubhadhara pekugara, kubhadharira vana vatatu zvikoro, kuwanawo health care yakanaka nekungoraramawo sedunga munhu, uitewo masavings mashoma shoma, ndo mari yaungadi kubhadharwa pamwedzi. Imari inobhadharika kana hurumende ikatora mari dzizhinji dziri kudyiwa nevashoma dzikauya kuvazhinji. Varayiridzi vedu vanotambira mari iyoyo vodzidzisa vana vedu vakafara, nyika yedu yosumuka yoenda mberi.
Vanga vari munyori weFOZEU vari zvakare mutungamiri weATUZ Vaobet Masaraure vachitaura neStudio 7 vari parunhare muHarare. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo. kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa masvondo ose naTaboka Ncube asi svondo rino muchichipiwa naIvan Zininga weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai vatereri kuchirongwa chevechidiki Youth Forum patinotarisa zvinoitwa nevechidiki vachisimudza mureza weZimbabwe kumatirimana enyika. Chirongwa chamunopiwa svondo rega rega naTaboka Ncube weStudio 7 asi nhasi muchachipiwa neni Ivan Zininga. Tine urukuro nemumwe wechidiki anoita zvemitambo yemafirimu nekusetsa vanhu nekutaura zvekurudziro, Nigel Maritinyu, anozivikanwa zvakanyanya nerekuti The Slick Pastor kana kuti Nijo. Nijo anga achishanya muno muAmerica kwemazuva akati kuti achiita zvemitambo yake yekusetsa vanhu iyoyi. Tutangira pamutambo wakaita kuTexas. Wakafamba sei?
It was a very, very wonderful experience. I think it's one of the best shows than that to date. Yeah, it was a very memorable day.
Saka tiri kuona mukomana achidzoka kao?
Hazisina kana kutombofunga katatu chaiko. Hakutotanga kutoronga.
Saka kuenda kumberi projects amakatarisana nawe iko zvino izvi, amungadiwo kuti veruzhinji vari kunze uko vanzwe vazive nezvavo ndehapi?
Right. So I think chekutanga maybe kune vari kumba vari kumusha, my show yangu yekupedzisira yegore rineri ndiri kuita kuZimbabwe kuHarare musi wa18 October, ndo chiri padhuze. Zvemasvo egore rinei ndobva ndambopedza hangu. Asi pa YouTube apa tine a new series iri kuuya inonzi The Chosen One.
Inotaura nezvei yamuri kutaura vhidhiyo iyi?
Inongoadvisa a lot of issues, societal issues, faith based issues, zvinoitika mumachurch, zvinoitika mudzimba. So we have been working on it since June. Saka takatomira kuirelease nenyaya yekungoti haipaa nti business zvimwe zvisikati ari ndei tumbofocusa nezvitipedza. So manje inenge yakubuda. So for people who have followed rimwewo basa redu ratamboita kumashure, if they have enjoyed, I'm definitely sure this one they are also going to enjoy it.
Aha. Vanoda kuona izvi zvamunoita izvi basa ramunoita mabata right. YouTube pano tombokonai kuma Facebook nekumwe kumwe kwakasiyana siyana vanokuwana iku.
Right. Saka vakangotsvaga kuti The Slick Pastor, whether pa Facebook, pa Instagram, pa X, imbonzi Twitter, pa YouTube, vanowana basa iroro. So even vanenge vachida kuti contacta for business, vanokwanisa kushandisa futi maplatforms iwayo. Mamessages edu, we do our best to make sure kuti pazuva taresponda munhu wese atumira message atitsvaga, aroda kutibata for any kind of work. So those would be the best platforms.
Haungangoendi unotaura zvinokurudzira vanhu dzimwe nguva iwe.
Right.
Pamwe uchivasekesa zvavo vanoseka. Asi nhasi chisiyiwo vateereri vedu shoko rekuvakurudzira rimwe chete tichipendera zvedu.
Right. Ndingadongokurudzira mumwe munhu akateerera kungomurangaridza kuti chipo chikuru chaunogona kupa vanhu vakakukomberedza nekuzvipa iwewe ndechekuva iwewe. Kunzwisa kuti Mwari paakakusika aive nechinangwa. Mwari paaida John akagadzira ari John, paaidawo Susan akagadzira Susan. Saka hapana chikonzero chingakutume kuti ude kuzvifananidza naSusan, ude kuzvifananidza naJohn. Saka ndoda kukurudzira vanhu to just appreciate who they are, to truly celebrate who they are. Itosangana navamwe anenge achiti iwe dai wangu wakazarwa kuAmerica, ingadai uri kumberi. Iwewe dai wangu uri munhu wekuNigeria, ingadai uri kumberi. Asi ndakangogutsikana kuti zvanga zvine chinangwa zvese zvakakonzera kuti ndive pandiri. Saka tikashandisa mafungiro iwayo, maonero iwayo neapproach iyoyo mukurarama upenyu hwedu, mukuvakidzana nemukuita basa redu, kunzwisisa kuti I am the best gift that I can give to the world is just to be me, to be my true authentic self. Zvinogona kutibatsira izvi.
Aiwa kwanhasi togumira pano, tinokutendai mukoma Nigel. Tokutendaiwo nemi vateereri kunge mange munesu muchirongwa chanhasi. Teererai zvakare svondo rinouya. Anokuonekai nemufaro, ndini Ivan Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti Religious Forum muchichipiwa zvakare naEvans Zininga weStudio 7.
Simba rangu, simba rangu, unodipa simba.
Dino uchingamidzai vatereri pachirongwa chenyu chechitendero chesvondo rino. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nhasi takumbira mufundisi Tafadzwa Mudambanuki, mukuru wekereke yeDynamis Bible Believers International Ministries iri kuNashville kuTennessee muno muAmerica kuti vagovane nesu shoko ranhasi. Mufundisi tinokuchingamidzai pano paStudio 7. Sanganai nevateereri, mutipenyu zvamakatirongera nhasi.
Manheru vateereri, tinotenda uMwari nemukana uno wandapiwa wekuti ndishumire evhangeri mukusimudzirana munyaya dzekunamata tenzi wedu Jesu Kristo. Ndimanzwa angu anobva kuna vakurindi wechipiri chapter 5 verse 17. Naizvozvo kana munhu ava muna Kristo ave chisikwa chitsva, zvakare zvapfuura, zvinhu zvose zvava zvitsva. Panopiwa munhu naJesu anopiwa mukana wokutora zvinhu zvitsva. Munhu muna Kristo zvinhu zvitsva zvapera. Saka muna Kristo zvinhu zvitsva nezvinhu zvakare hazvitombowirirane, zvakafanana nemvura neoyo. Panopiwa Jesu mukana wechokwadi, panopiwa mukana wechokwadi Jesu zvinhu zvitsva zvinotoitika. Hapana kusarudzwa kune anogashira zvinhu zvitsva muna Kristo Jesu. Hakuna rusarura kubudikidza neclass, jienda kuti murume kana mukadzi, makore, age, experience, tribe, kuti uri rudzi rwekupi, kuti uri wechechi yekupi. Hapana. Izvi zvese zvinoshandiswa mukusarudzisa vanhu pasi rose. We have all these divisions nowhere because of these things. Asi muna Kristo hamuna kusarudzwa kwakadaro. Bhaibheri rinoti kana munhu ave muna Kristo ava chinhu chitsva. So musuwo wakazaruka kune munhu wese anogamuchira Kristo. Hazvina basa background yako, fundo yako, rudzi rwako, kuti uri mukadzi kana murume here. Hazvina basa kuti uri ganda ripi, chena kana rebrown, reyellow kana dema. Kristo anopa munhu wese level ground yemaopportunities. Choice ndeyako. Ndiri kutaura newe mwana waMwari kuti uya kuna Jesu. Jesu ndiye the author and finisher of our faith. Kuna Hebrews 11. Ngatiuye ikoko kuna Jesu. Choice ndeye munhu. Vamwe vadi kutanga patswa nekuti vajaira zvinhu zvakare sekutambudzika. Vatojaira nhamo, vajaira kurwadziswa, vajaira urombo, vajaira urwere. BP yangu, nyono chakati changu, zvino zvinde changu ngoka zvitenga kwa Pick n Pay kana kwa Bonmash. Kugara panzvimbo imwe chete stagnation, nzvimbo inoshungurudza muupenyu. Vatogashira zviripo. Aiwa, tangai patsva muna Kristo Jesu. Upenyu hwako, mhuri yako, nharaunda yako, nyika yako yakatomirira iwe. Tanga patsva. Mukawanawana Peter vari muna Luke chapter 5 vakapedza usiku hwose vachiredza hoyo vakatarisa kubata. Asi zvakadaiwo vakatarisa kuna Jesu. Jesu akangosvika pavari akati ndipe igwa renyu ndione kuparidza soko. Zvinozi vanhu vakauya kwavari vachinzwa soko vachisundirana. Asi apedza akati kandai rutaura kakadzama-dzama. Nekuti kana Jesu ataura chete zvinhu zvitsva zvinoitika. Sazvamboitika vanoziva kuredza hoyo hadzidyire kwaedza, dzinodyira usiku. Asi hove nekuti pakataura inzwi naJesu, hove dzakamhanya kuya kurutava dzikabatwa. Hanzi vana Pita vakatodaidza navavanza kuti imwewoye, eko eko, uyai mutibatsire. Hove dzakuno dzakuwanda, matarapiya, mabhuru, machichi, makodhero dzawanda kuno. Ndo zvinoita kana uri muna Kristo Jesu zvinhu zvitsva. Ukagashira zvinhu zvitsva, unobreka that yoke of poverty, that yoke of sickness mumhuri. Ndiwo wakatomirirwa uya kuna Kristo. Usagashire zviripo. Vana Peter na John na James vakatora vakava madisciples, vakabhadhara price, they paid the price kuva madisciples. Zakeo vakauya kuna Jesu, upenyu wavo ukachinja. Uyai kuna Jesu. Naizvozvo kana munhu ava muna Kristo ava chisikwa chitsva, zvakare zvapfuura, zvinhu zvose zvava zvitsva.
Aiwa, tinokutendai mufundisi Mudambanuki neshoko ramatipa nhasi. Vateereri nemi ndinokutendaiwo kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Teererai zvakare svondo rinouya, tichakuigiraizve chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata che Christ Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Vamwe vatsigiri vemutambo wenhabvu munyika vanoti vari kuda kuti kuitwe ongororo panyaya yekuti vabati vepembe vari kubhadharwa kuti vabatsire zvimwe zvikwata kukunda mitambo yazvo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Nyaya yevabati vepembe iyi inyaya netsa kubva munhabvu yepamusorosoro yekasolaga Premier Soccer League kusvika yepasi yeDivision 1. Kwese kwese vabati vepembe vari kupomerwa mhosva yekubhadharwa kuti vabatsire zvimwe zvikwata kuti zvikunde mumitambo yazvo. Nyaya iyi yatenderera kwenguva refu kunyanya muzifa Northern Region Division 1 umo mune zvikwata zvinenge chirwira kupinda muPSL pamwe nemuPSL mekare. Mwaka uno nyaya dzakawanda dzatongwa mumatare anoyananisa makakava enhabvu muDivision 1 muPSL mushure mekunge mitambo isina kupera zvakanaka zvimwe zvikwata zvichinyunyuta nemabatirwo epembe. Mutauriri wePremier Soccer League Muzvare Kudzaibare vanoti mwaka uno vawana zvichemo zvakawandisa kubva kuzvikwata zvavo nenyaya dzevabati vepembe izvo vakaendesa kuZifa. Vanoti PSL yaronga musangano neZifa kuti vaone kuti dambudziko revabati vepembe iri rinogadziriswa sei. Muzvare Bare vanoti ivo havana simba kuvabati vepembe asi mitemo inoti zvikwata zvavo zvinosvitsa zvichemo zvazvo kwavari ivo vozokwidza nazvo kune veZifa avo vanotungamira vabati vepembe. Vanoti pakaita kubatana pakati pePSL neZifa nyaya netsa iyi inogadzirisika pasina dambudziko. Mukuru wesangano revabati vepembe reZimbabwe Referees Association vaNomen Matemera havana kupindura mibvunzo yatakavatumira kuti tinzwe kuti vari kuitei nezvipomerwa izvi. Runare Mbozha rwavo rwanga rusingadairwe pese pataedza kuvabata kuti tinzwe zvavari kuronga. Asi mutsigiri wenhabvu vaJangia Makandanje avo vanobva kuKaroi vanoti vamwe vabati vepembe vauraya nhabvu munyika nemaitiro avo.
Maridziro ari kuitwa vanobata pito ava vari kutora divi ravanoda nezvikwata zvavanoda kuti vahwinise timu yacho.
Vanoti panofarira kuitwa ongororo yemafambiro ari kuita zvinhu uye vese vachawanikwa vaine mhosva vachimiswa basa zvachose. Mutsigiri weDynamos vaGerard Chizunza vanoti panofarira kugadzwa komiti yakazvimirira kuti ite ongororo yakasimba munyaya yanetsa iyi.
Isusu tatiri kufunga kuti panofanira kuita independent commission inotarisisa mafambiro anoita marefu aya neinini.
Aimbobatira zvikwata zveZPC Kariba neGuni United kumasvingo. Shepherd Saizi anoti huori huri kutangira pakuti zvikwata ndizvo zvinotambidza mari vabati vepembe vanenge vaita basa musi iwoyo.
Mari ngaiswa kuZifa direct zopiwa marefu ndokuti huori husvika mumateams ka upere kuti mateams asatenge marefu.
Vachizunza vanoti vanobvumirana naSaizi vachiti Zifa ngaipamidzire mari inotambiriswa vabati vepembe pamwe zvinhu zvingaitewo zviri nani. Vabati vepembe vanotambiriswa mari inoita iyo mazana maviri emadhora pamutambo wega wega wePSL panove ndipo pane mari yavo yekufambisa zvekare. Asi kune vamwe vari kuti vabati vepembe havasi kutengwa asi kuti vari kukundikana zvachose kuita basa ravo. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaMathias Kufandirimbwa vanoti veZifa vanofarira kuwedzera zvidzidzo zvevabati vepembe kuitira kuti zviri kuitika izvi zvisarambe zvichienderera mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
tamba tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana ine ndini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Isika tisenda bakuvi.